Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akana kavatereri, chinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kukadzi 23, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti mave kwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nzara yopfunya chisero matunhu emasvingo zvepa kuti vatungamiri vematunhu aya vakumbire rubatsiro rwechimbi chimbi. Hurumende yeZimbabwe inotambira rubatsiro rwechikafu nefotereza kubva kuhurumende yeRussia. America inotemera Russia zvimwe zvirango zvichitevera kufira mujeri kwemutungamiri webato rinopikisa hurumende yava Putin. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vatungamiri vematunhu manomwe emasvingo vanoti nzara yapfunya chisero matunhu avo zvichitevera kutsva kwezvirimwa muminda yavo izvo zvaita kuti vakumbire rubatsiro rwechikafu nechimbi chimbi kumasangano akazvimirira pamwe nehurumende. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano waitwa nesangano reCitizens in Action Southern Africa kana kuti siasa wekutsvaka kudyidzana kwematunhu nemamasangano akazvimirira pamwe nehurumende, vana mujeti nevanyori vematunhu aya vati zvinhu zvisina kumira zvakanaka munharaunda dzavo. Mutevedzeri wamudzviti wedunhu remwenezi vamateni vunganai vati dunhu ravo ndiro rine dambudziko guru rekushayikwa kwechikafu nekudaro vanoda rubatsiro nechimbi chimbi.
Mwenezi district is the most food insecure district in the province. As a result, zvinotaridza kuti saka zvinotaridza kuti vanhu vazhinji vanenge vachida kuti vawane kubatsirika nechikafu nokuti hapana chakakohwewa chiripo chakawanikwa nevanhu. Mukatarisa zvakare kuti iye zvinezvi mwaka uno watapinda mauri mvura yakanonoka kunaya.
Mabharani wekanzuri yeGutu vaAlexander Mutembwa vati kore rino chero vanogara mumadhorobha vanodawo rubatsiro rwechikafu.
Saka kune nzara yakanyanyisa. Ndingati sekanzuri kwezvino kuri kutoitwa panyopi iriita assessment iriitwa mambandawana makore apfuura yaitwa kumareseva mutaundi muchisiyiwa asi zvino iriitwa kwese mutaundi nekumareseva kuitira kuti tikwanise kukumbira kuhurumende chikafu chekufidha vanhu vemabhuku. Nzara yakanyanyisa kuri.
Mabharani wekanzuri yeChiredzi Engineer Wesley Kauma vati nzara yaokanganisa zvirongwa zvebudiriro mudunhu ravo nekudaro vanoda kubatira pamwe nevamwe nemamwe masangano akakosha. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musiasa vaAchford Madhidha vati vaita musangano uyu kuti vemasangano akazvimirira akwanise kushanda nemapazi ehurumende mukurisa nzara nekuunza budiriro mumatunhu.
Tinofara kuti isusiwo sevemaorganizations anoshanda akazvimiririra takwanisa kunge tichisanganawo pakati nevakuru vematunhu kuti tiise musoro pamwe uye tichivaka ukama hunoenda mberi kuti upenyu hwevanhu vedu hunge huchiita zviri nani.
Munyori muhofisi yegurukota redunhu remasvingo Dr. Admopas akavambwa vati hurumende pamwe nemasangano akazvimiririra vakatotanga kubatsira vanhu zviuzana nemakumi mashanu kumwe nezi nekwachiri.
Hatifunga kuti pamwe zvichaguma asi zvino tootoona kuti zvinofanira kuenda mberi nokuti denga mvura yarambira mudenga.
Ukuwo gwaro remamiriro ezvinhu mumaruwa rakabudiswa neZimbabwe Vulnerability Assessment Committee rinoti vanhu vanopfuura mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe vanoda rubatsiro rwechikafu munyika yose. Sangano reWorld Food Programme rakati rakatanga kupa chikafu chinokosha madhora ekuAmerica mamiriyoni gumi nerimwe chete kuvanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi matatu kana kuti 230,000 kumatunhu anoti Chiredzi, Mangwe, Chivi, Mwenezi neBuhera. Madzishe ekumatedland akanyorera hurumende senderapera achikumbira rubatsiro rwechikafu sezvo mvura isina kunaya zvakanaka mumatunhu aya. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo. Ndini Godfrey Mutimba.
Zvichakadaro, Zimbabwe nhasi yatambira rubatsiro rwematani zviuru makumi maviri nezvishanu zvegorosi nematani zviuru makumi maviri nezvitatu zvefotereza kubva kunyika yeRussia. Godfrey Mutimba anotipa nyaya iyi.
Zimbabwe yatambira nhasi gorosi nefotereza zvayapiwa neRussia sekumbiso kwavakaita gore rapera. Mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaEvangelis Haritatos vati fotereza yabva kuRussia ichagoverwa kuvarimi pasi pechirongwa chemutungamiriri wenyika chekubatsira varimi chePresidential Input Scheme.
Takadhonetirwa 25,000 tons ewheat from Russia, from the Russian Federation. Saka wheat yacho izvozvi iri kupinda isati yakwana 25,000 yacho. Saka basa rangu ndiri kuinspekta wheat yacho, tichitenderera na GMB depot manager.
Fotereza yasvika munyika inodarika matani makumi maviri ezviuru akavimbiswa gore rapera pamusangano weRussia Africa Summit nemutungamiriri weRussia vaVladimir Putin kuti vachabatsira Zimbabwe. VaHaritatos vatiwo mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ndivo vachazoronga kuti goro iri richazofambiswa sei.
Makuseni tatiri kubhindura tichiinspekta fertilizer yadonetwa neRussian Federation. Vakadoneta 16,000 tons MOP, vabva vadoneta 7,000 tons NPK. Saka kune tuma consignment dzapinda munyika dziri kupinda munyika. Of course tonnage yacho haisati yakwana.
Pamusangano weRussia Africa Summit vaPutin vanonzi vakavimbisa nyika dzeAfrica nhanhatu kuti nyika yega yega yaizowana matani zviuru makumi mashanu zvechikafu. Sangano renhau reReuters rinoti Russia yakakwanisa kutumira chikafu chinosvika mazana maviri ezviuru zvematani. VaPutin vanonzi vakatiwo vachapa Africa rubatsiro rwechikafu runosvika mametric tons mamiriyoni makumi manomwe uye chikafu ichinonzi chichange chichisvika pamari inoita $16.5 billion. Gorosi rapinda munyika rasvika panguva iyo vanhu vari kushayiwa chikafu chakakwana munyika, nekudaro vanorwira kodzero dzevanhu vati vanofunga kuti mutungamiriri wenyika achapa kuvagari vari kumaruwa. Vanoona nezvematongero enyika vakazvimirira vatakudza changadeya vati izvi zvaitika panguva yakanaka sezvo kune nzara, asi rubatsiro rweRussia harungouye pasina zvavanowanawo munyika.
Ya, zveshuwa nzara iriko endisi maonero angu ndoona sekuti rubatsiro rwavari kupaka vatoona semukana wekuti vamanipulate Zimbabwe. Madonations awawo haasi kuuya nenzira yakanaka. Ivo kwavari agenda yavo kumanipulate Zimbabwe nekuisa urongwa hwavanoda mberi through madonations awaya.
Ukuwo Zimbabwe neBelarus dzaisainira chibvumiro chekuvaka matura maviri echikafu Green Marketing Board. Ndakamira Studio 7 kumasvingo, ndiri Godfrey Mutimba.
Mutongi wedare ra magistrate mumasvingo vafarai Gwitima nezuro vakawana vagari makumi matanhatu nevatanhatu vaipomerwa mhosva yekuzvigadza munzvimbo yehurumende vasina magwaro, vasina mhosva. Vagari ava vakasungwa musi wa22 ndira gore rino vachinzi vakatyora chikamu 3 section 1 chemutemo weminda wegazetted land chegazetted land act zvaitawo kuti vagwitira vange vachipikisa mudare. Ndinodzokorora, zvakaita kuti mumiriri wevatongwa kana kuti gweta raimirira vatongwa ava vaFrank Chirairo vange vachikwikidza mudare vachiti panga pasina matsamba aidiwa akuti vange vachigara panzvimbo iyi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Saka tazvipinda mudare muchichisi ndobva ataura shuya kuti hapana gazeti. Mutongi provincial magistrate wepamasvingo magistrate court ndobva atowana vasungwa vasina mhosva vese vaisiti taita mhururu padare.
Hatizoona here zvakare hurumende ichidzoka kuzonoshungurudza vagari ivava nemumwe mutemo zvakare tichiona kuti pane chirongwa icho chekubvisa vanhu munzvimbo dzavari kuti ndedzehurumende.
Rajonga, in Zimbabwe at the moment we are living in extraordinary time zvokuti hazvikashamadzi kuona kuti nekuda kwokuti vava nechitezi majority parliament fanira chimutemo chekuti kunyange zvakadai ngavadzingwa hatizivi. But tiri kuti nango kana kuti kana vakafunga kuzodaro konstitution yeZimbabwe inoti haungazombodzingi vagari kwavari kugara usingavapi an alternative piece of land yekuti vanonogara vachibva paunenge wavadzinga. Saka tinee tichingoramba tinokupidzana navo avaaa nyika ino.
Pavanhu ivava pane vakanga vamboputsirwawo here midziyo kana dzimba dzavo muurongwa hwekubviswa ihwohwu?
nokuda kwekuti vanga vakamirira outcome ye kana kuti kupera kwenyaya iyi vanga vasati vavapanhira pokugara pavo pavanga vanapo. Asi dahwasiti kuti kune vamwe 65 vuti vakasunda kuti kunzvimbo iyoyo vari kupinda mune rimwe dare ndinoona sekuti havasati vapiwa havo dheti rokutongwa. Asi ndinoona sekuti nokuda kwekupera kwaita iyi nhango ivavo 55 havachafani kutoprofechitiwa panyaya iyoyo.
Vanga vari gweta raimirira vagari vekumasvingo vari nhengo yeZimbabwe Lawyers for Human Rights vaFrank Chirairo vari parunare kumasvingo neStudio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru mubazi rezveutano muGaza pamwe nemutori wenhau wesangano reAssociated Press nhasi vati kurwiswa nemuchadenga kwaitwa neIsrael mudhorobha reDeir al-Balah nekamba yeNuseirite muGaza kwaurayisa vanhu makumi mashanu nevasere kana kuti 58 kusanganisira vana vadiki. Vagari vakawanda kumaruwa vanoti nzara yapfunya chisero mudzimba dzavo sezvo zvirimwa zvavo zvakaita sechibage zvaoma muminda nekuda kwekushaya mvura yemudenga. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Kunyange vagarava vachinzi vainge vamboyambirwa kuti mwaka uno mvura haisi kuzonaya zvakanaka, vakawanda vanoti havana kumbofunga kuti denga ringavaseke zvakadai zvekuti mvura inoenda chibage chichiri chidiki chimwe chave kuda kutumbuka. Vakawanda vanoti vanogona kutoshaya kana chibage chekugocha zvacho sezvo chibage chose chave kuoma nekuda kwekushaya mvura. Mumwe mugari wekumondoro mudunhu remashonaland west vaRaymond Muchikambizi vanoti havatisina tariro yekuti vanokohwa here gore rino sezvo chibage chavo chatooma. Kuoma kwakaita zvirimwa kumhondoro ndiko kunonzi kwakaita kwasadza mudunhu remashonaland east uko kunogara vamuchadei hozheri. Kunyange varime vefodya vakaita savanhamo mukwesha avanorima nemvura yemudenga vanoti fodya yavo yatotsukuruka isati yasimba zvekuti grade rayo richange riri pasi zvakanyanya. Mukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Farmers Union kana kuti ZFU vapo Zakaria vanoti mvura ikasanaya svondo rinouya ndipo paperera sarungano yevarimi vakawanda zvikuru vanotarisira mvura yemudenga.
Tikatora nguva inoita another week kusina mvura yanaya takutopinda mbuya situation yatinoti permanent wilt kureva kuti chero mvura ikazonaya hatichagoni kuzoka mbeu idzodzatiya kuti dzizoke zvekare kurarama.
Izvi zvinotsigirwa nemukuru werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Farmers Union amai maiwepgt.
Zvirimwa zvatsva mumaminda uye zvirimwa zvinorimwa nemvura yomudenga zvanyanya kuparara munzvimbo zhinji dzenyika. Mbeu zhinji kunyanya chibage, fodya, nyangwe mapfunde, rukweza nemhunga zvava kutambura zvikuru pamusana pekushaya mvura yakakwana.
Hatina kukwanisa kunzwa kugurukota rezvemabasa nekugara zvakanaka kwevanhu iro rine boka rinobatsira vakawanda nezvekudya kana kuti resocial welfare department vaJulai Moyo sezvo vanga vasingadaviri mbozha nhare yavo. Asi gurukota rezvemaindustry amai Stembiso Nyoni vakamboudza Studio 7 mazuva mashoma adarika kuti matura eGrain Marketing Board kana kuti GMB ane chibage chinokwanira munhu wese anoda ruyamuro. Mukuru mubazi rinoona nezvekuwaniswa kwezvekudya kune vanotambura reWorld Food Program kana kuti WFP munyika vaChristopher Charamba vanoti vakatotanga kupa zvekudya zvinokosha madhora ekuAmerica mamiriyoni gumi nerimwe chete kana kuti US 11 million kuvanhu vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi matatu kana kuti 230,000 kunzvimbo dzinoti Chirezi, Mangwe, Chivi, Mwenezi neBuyera. Sangano reWFP nebazi reZimbabwe Vulnerability Assessment Committee kana kuti ZIMVAC vanoti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana manomwe kana kuti 2.7 million vanoda rubatsiro mumatunhu ose emunyika kubva mumwedzi wandira kusvika kupera kwakurume. Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze reMeteorological Service Department rakatozivisa kare kuti munyika muchange musina mvura yekunaya kusvika nemuvhuro svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Munhau dzemitambo. Sachigaro vesangano rinotungamirira nhabvu munyika rePremier Soccer League vafara ijere vanoti vari kufadzwa nerutsigiro rwavakapiwa nezuro nekambani yeDelta Beverages rwemari inoita mamiriyoni matatu emadhora ekuAmerica kana kuti US$3 million urwo vanoti ruchabatsira kuti mitambo yenhabvu munyika itange zvine mutsindo. Vajere vanoti rutsigiro urwo rinosanganisira rutsigiro rwemukombe wechibuku Super Cup uyo uchatanga kupera kwemwedzi uno. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naMavlas Muhlanganya uye weStudio 7 navajere nezvenyaya iyi.
Awa tinotambira zvakanaka chose endi rutsigiro urwu ruri kuratidza kuti wochekoche kana kuti ukama hwedu hwatinawo neDelta huri kubatsira mativi ese ari mairi, saka naivo vanobva vaona kuti aiwa kakozi chinoita kuti tiregere kuti tiwedzere mamwe makore, nenyaya yekuti zvatakawira navo ndezvekuti pese patinogara pasi vanoisa makore matatu parutsigiro rwavo rwavanenge vachitipa rwagara rwuripo kubva muna 1962 Delta ichiita basa rekungotsigira Premier Soccer League kusvika pazvara nhasi. Saka naiwa tinotenda zvikuru ende tinorukudza, tinozviremekedza zvakanyanyisa.
Tinoona zvakare kuti iwo makwikwi ePremier Soccer League achange ari kutanga munguva inotevera. Achatanga rini?
Tine inonzi Chibuku Challenge Cup. Kapi yedu yechibuku ndiyo inotanga iyoyo kuvhura season. Saka nazvoreva kuti season iri kutotanga paweekend ipapa. Nyaya yeleague inofanira kutanga svondo rekutanga raMarch, asiwo inenge iine nyaya iripo yekuti pane nyaya isati yapera kugadzirwa yetimu inofanira kubva kueastern region uko. Toona kuti ndeipi timu yatichapiwa kuti pinde muPremier League, nekuti pari zvino pane matimu 17 chete ndo aripo, tasarwa nerimwe chete inofanira kubva kueastern region. Inokwanisa kutinonotsa kutanga kwelegi yedu nesvondo rimwe chete, nenyaya yekuti pane dambudziko kana kuti pane process yekuregista maplayers iyoyo. Haingoti nyaya iyo ichingopera vanhu vachibva vapinda munhandare, asi takagadzirira kuti tikasike tikurumbidze zvakanyanyisa kuti zvinhu zvifambe.
Ndezvipi zvikwata zvichange zviri kuvhura iyo ligi yamataura icho?
Chibuku tine zvikwata zviri zvichange zvichitatsurana kune Dinamo Dimbare ichange ichitatsurana nemadamburo inonzi Ngezi Platinum Stars. Ndo dziri kutivhurira kuti aiwa iyo mutambo watanga obva vativhurira kutanga kwesizon.
Vanga vari sachigaro vesangano rePremier Soccer League vafara ijere vachitaura naMavlas Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Muchikamu chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nhasi vatemera zveRussia zvimwe zvirango zvichitevera kufa kwemutungamiri webato rinopikisa muRussia vaAlexei Navalny svondo rapera. Zvirango zvatemerwa Russia zvinopfuura mazana mashanu uye zvatemerwa pavanhu nemakambani akaita semabhanga neanotengesa mafuta ekufambisa dzimotokari. Zvirango izvi zvinouya makore maviri kubva zvatanga hondo pakati peRussia neUkraine, uye zviri kuwedzerwa pane zvirango zvizhinji zvakatemerwa Russia makore maviri apfuura. Mukuziya nezvenyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abata nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDevry University muzvinafundo Eliot Masocha vanoti zvirango izvi zvichavhiringawo dzimwe nyika dzinoita mabhizimusi neRussia, vachiti hapana nyika yatiyambotemerwa zvirango zvakawanda saizvi.
VaJoe Biden mutungamiriri wenyika yeAmerica vari ku taura ivo kuti vari kuisa ma sanctions zvirango zvoufumi ku Russia paino pari kukwana makore maviri vachirwisana ne Ukraine. Saka zvirango zvoufumi zvine zvikonzero zviviri zvekuti iri kuramba ichienderera nehondo yayo ku Ukraine, kozoita mutungamiriri we opposition mu Russia vana vauni vakashaikira mujere. America yanga yataura iyo kuti kana pakawana chinova wana vana vauni ivavava, Russia ichavoneswa moto. Saka vari kutsidzira zvavakavataura nechekare kuti mutungamiriri weopposition haafaniri kufira mujere. Zvekare Russia haifaniri kuramba ichiindirira mberi nehondo yayo kuUkraine.
Zvirango zvatemerwa Russia zvakamira sei?
Vaisa ivo mamwe masanctions zvekare vatikari anosvika kuma500 kunyika yeRussia zvinotengeswa neRussia, kunyanya nyaya dzegasi dzichiwana mari yokuzoenda kuhondo vachange vachiroverwa zvirango zvoufumi ipapo. Zvekare kumabhangi vemafinancial sector vachange vachiroverwa zvirango zvoufumi. Kwozoita izvovo kumadefense industry yeRussia ichange ichiroverwa zvirango zvoufumi, pamwe chete navamwe vanhu vanosapota Russia vangava vanoipa mari pamwe chete nokuitutumadza, mungava mumanewspaper umu kana pamatv pesa apa, vacharoverwa zvirango zvoufumi. Zvekare namakambani anosvika kuzana achange achiroverwa zvirango zvoufumi.
Vanga vari muzvinafundo Eliot Masocha vanove nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDevry University muno muAmerica vari parunhare kuOhio naTanonoka Wande weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Iwestudiozeme magadi kusika kuno majuma zvisiri ujangu kuna vanhu vekuzimbabwe vanopasavanapo mupasipoti apo mupasipoti apo urwatanga ukaapulaya pasipoti waapulaya pasipoti vanotovaya nefotokopi yako yechitupa votofanira kufotokopera ipapo kufotokopa fotokopi imwe $5 umbavauya hwatotanga chinyarei vanhu kumapasipoti tini tisodei tikusodai.
Ameno kuti vachovenga vanozvitambira here zvokuti vamunangagwa vanofanira kutonga kusvika madhonga miranyanga, bhozi tiri kuona pasura apo ingava kutoshupa vachovenga kuti nganimbouyawo 5 years inga dzapera. Saka ameno vachovenga kuti vanozvitambira here, ndi futi handi seni hanga handisi kuzvikurudzira zvokuti munhu atonge kusvika madhonga miranyanga akamboti 10 years opawo umwe 10 years opawo umwe. Vakawanda vanhu vari kuda kupatonga vaunanachovenga unanakembo kuna ana mutsvangwa kuna anaani variko vakafora uko vari kuda kutonga uko yeai ndachema ndachema.
Mwari samasimba tanamata tanamatira mhuri yeZimbabwe. Chii chatakatadza Mwari samasimba nekutipa utungamiriri usina hanya nevana veZimbabwe, kutipa mabhizinesimeni asina hanya nevana veZimbabwe. Tarira vachivhayo vari kudada nemari vachidadirana veZimbabwe. Vana veZimbabwe vari kutambura vari kupfuura dzimba dzavakavaka nemari dzavo dzekutambudzikira. Imhosva ipi kuya tiri kuripira tiri kutambudzwa namunangagwa nechibato chavo cheZANUPF? Ndatenda amen.
Vamunangagwa vari kuda kupinda third term, saka vari kuda kubata vanhu kumaziso vachitaura zvisina basa. Varikuru vari kutaurawo vazavarawo ngavazivi zvavari kutaura kuti vari kunyepera vanhu vanoziva vana venyika yeZimbabwe vanoziva zvavari kutaura.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zviri kunyorera panhamba idzodzi, kwete kutumira mashoko. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tinokupai hurukuro nemuimbi ane mukurumbira Bernard Betera, mumwe wevakadzidziswa zvemagitare pakare paya na mushakabvu akaitwa mukurumbira pasi rose Oliver Tuku Mutokudzi uyo akabva kubura kambo katsva kari kufadza vazhinji kanonzi Africa Unite. Ngatinzwei hurukuro yaitwa na Ivan Zitsinga Studio 7 na Betera.
Magadi zenyo mwari ya Zimbabwe, Africa Unite.
Makaka funga sei kambaka mkoma.
Africa Unite iso mwenyandiri kubataniza nikazese. As we are a continent as Africa, we are a continent and as Africans we should be one. Zukufara zakanyanya because for the first time yangu kuonerwa nevanhu vekunze vakaita sema promoters nemamwe ma journalists ekunze nevashuma vacho vati vainzwa right now, and ndiri kufara because pandakaibudisa even mukatasa pa Facebook yangu munoona kuti mashares akawandisa even ku YouTube.
Takambotaura tese mazuva perayo kumashure uko makurawo zvakadii kubva pamakatanga kuridzwa pa Studio 7.
Tinodonya kugamushira sereti vanhu ku Studio 7 nekundiridza kwa munoita rendaindiki yesterday. Because, like, you know, I'm always told by big people that Zukufara Zakanyanya is about Studio 7 every time. Right now, that opening me level. Murugutipa mkana waka kundisa. Nekuti muno mzibabu mnezi ya kuti waindita wandisa. Pangopacho unuguna kutaita songu ya kaita si Zimbabu ya yaya munu garamchirita. Isongu inyika aisia Bernard Bitera ne girlfriend yake. Isongu inyikufana kuti munu wese. Arufana kuinzo, arufana kuitierea. Asi unotoona kuti mangu ma DJs kuni mangu ma radios wani wasika shikoshese izuzo awana basa nazo.
Mashoko kwa munga apewa watsigiri wenyu nasi.
Kuvatsigiri vangu vese parikunditeerera nevasati vavatsigiri. Mashoko angu ekupedzisira ndeyekuti ngatizvidei, ngatitsigiranei. Let's support one another. Tinoita setakasarira kuvarungu, tinozongotaura hedu mashoko akawanda kuzvitsigira, kutsvaga support nepekutsvaga pekuzendamira kuti nyaya dzedu dziite kaprof bijana. But if you see kuti varungu they support each other, that's what we should do.
Mchizwa kambo kanonzi Africa Unite. Manzwa hurukuru ya itwa na Bernard Betera Ariparunari Muharari na Ivan Zitsinga we Studio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chema gitare nemusuwe chishano shondo runouya. Musa kanganwa chirongwa che Live Talk na Asima Neru na 8 PM. Apo tiri kutarisa nyaya yenzara nekushaikwa kwa chikafu munyika. Panguwa yonzara irikunzi yato kufunya chisero munemange matunu. Sezungwe edu ya pera rikaiti mutarisa msore na uza nasi. Nzara yopfunya chisero matunhu emasvingo zvipa kuti vatungamiri vematunhu aya vakumbire rubatsiro rwechimbi-chimbi. Hurumende yeZimbabwe inotambira rubatsiro rwechikafu nefotereza kubva kuhurumende yeRussia. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina Tavoka Ncube. Thank you.
Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Hola mngelanye njabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 16 Mhlolanja 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Obviously, we are very grateful to the Russian Federation for donating such a substantial amount of wheat stock.
EleZimbabwe lamhlanje lithole isifo sengqoloyi elesisindo samathani azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 metric tons lomvundiso wefertilizer.
Nga abantu bekhotswa endaweni akade yakhe bengelamvungu kufanele kube lekade elibhala incwadi isetyenziswa ukwenzela ukuthi izakhotshwe sezakaithi bazabuya ngapo.
Idale likamantshe Mashingo limise ukududula kwabantu abangamachumi ayisithupha lasithupha 66 ngemva kokuba betholakale bengelacala lokuzihlalisa kutsha okungekho emthethweni. Uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuba unkosikazi Nikki Haley ulakho ukunqotshwa ngumnumzana Donald Trump ukukhetho lwamaprimary awebandla eliphikisayo elama-Republicans olwenziwa ngempela viki esigabeni se-South Carolina khonapha eMelika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. EleZimbabwe namhlanje lithole isipho sengqoloyi elesisindo samathana zenkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 metric tons lemvundiso yefertilizer ngamathani azinkulungwane ezimbili lantathu 23,000. Lesi sipho sivele kumsekeli wogatsha lwezokulima kwele Russia. Intatshalizindaba yeStudio 7 umlondolozi Ndlovu usipha lolu daba eseHarare.
Uhulumende ubonge kakhulu eleRussia ngosizo lolu. Umsekeli kamphathintambo wezokulima umnumzana Vangelis Haritatos uthe ifertilizer eselizweni izanikeza uzulu phansi kohlelo lukamongameli welizwe olwe Presidential Input Scheme ukuze wonke umuntu enelise ukulima.
Obviously we are very grateful to the Russian Federation for donating such a substantial amount of wheat stock.
Siyabonga ilizwe leRussia ngokusipha ingqoloyi enengi kangaka. Uqhubeke sithi umongameli Mnangagwa uzakwenza okusemandleni akhe ukubona ukuba ingqoloyi izabelwa bani lobanjani. Usizo lukamongameli luza ngesikhathi umumo wendlala ebangelwa ikungananga kuhle kwezulu elizweni. Inengi likhala ngokuba indlala eselizweni lonyaka iyesabeka kakhulu. Omunye umlimi wesabelo seJombe umnumzana Dumisani Ncube uthi kule ndlala eyesabekayo lonyaka esithi uthemba ukuba uhulumende uzasiza abantu ngokudla.
Ngokwamanje izulu ingabuye kwakathesi kodwa soze sikwanise ukuthi sizathola utumumbu ukuthi siwose. Awuhulumende siyamtshela ukuthi engakwanisa ukuthi uma esincedise sithole kokuhle ngenxa yokuthi kwakathesi kutshengisa iphambile kwethu akulo kokuhla. Uhulumende sicela ukuthi esincedise.
Lokhu kusekelwe ngenye ingcwethi kwezokulima umnumzana Ryan Chuma othi iningi labantu lonyaka lizathwala nzima.
Sikhangelane lendlala enkulu ikakhulu kumnyaka yona lo we 2023-2024 season ngoba izulu alinanga.
Okukhulunywe nguNcube yisimo eselizweni lonke kulandela ukungani kuhle kwezulu lonyaka elizweni lonke okucadangelwa ukuthi kudalwe ukuguquka komumo womkhathi emhlabeni jikelele. Lokhu kuphume emhlanganweni owenzelwe edolobheni leMasvingo lapho inkokheli yeMasvingo ehlanganise amakhanda ukuba ingadinga njani ukudla elizweni. Inengi elikhulume emhlanganweni lo owenziwe ngabe Citizen in Action Southern Africa siyasa ukuba inhlanganiso ezizimelele lohulumende badingi amaqhinga okulungisa udaba lolu. Iningi livumelane ukuba isimo eselizweni asemanga kuhle okumele sithathelwe amanyathelo aqinileyo ngoba bengabulawa indlala. Ukugwala lukahulumende olwe Zimbabwe Vulnerability Assessment ZIMVAC abantu abedlula izigidi ezintathu bazadinga ukudla elizweni. Inhlanganiso ye-World Food Program yona ithi isadingisisa indlela zokuba izaphathisa inani elinganani labantu abadinga uncedo lokudla okuphuthumayo, njalo kuziphi indawo elizweni lonke isebenza lohulumende. Kusenjalo, eleZimbabwe lilobelana isivumelwano leBelarus sokwakhiwa kweziphala zamabele ezizanikezwa inkampani yeGrain Marketing Board, GMB. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Idale likamantshi eMasvingo limise ukududulwa kwabantu abangamachumi ayisithupha lasithupha 66 ngemva kokuba betholakale bengelacala. Abantu laba bebesethiswa umlando wokuzihlalisa emhlabathini kahulumende bengelamvumo. Umantshi uMnumzana Farai Gwitira uthe abatshutshisi behluleke ukuletha ubufakazi obuveza ukuthi umhlabathi lo ngokahulumende. Igqwetha ebelimele izakhamizi lezi elivela kwinhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights, uMnumzana Frank Shirairo, utshele iStudio 7 ukuthi isinqumo sedalele leli silakho ukuphathisa abanye abedlula inkulungwane ezintathu 3,000 abetheswa icala elifanayo. Namhlanje kule zakhamizi zeGwanda ezilikhulu lamachumi ayisishiyangalombili 180 ezimiswe phambi kwedala likamantshi eGwanda zisetheswa umlandu ofanayo, njalo udaba lwazo ludluliselwe phambili luzaqhubekela phambili ngenyanga ezayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi yezombusazwe njalo esebenza lenhlanganiso yeCommon Markets for Liberal Solutions, uMnumzana Rejoice Ngwenya.
Nxa abantu bexotshwa endaweni akade yakhe bengelamvumo, kufanele kube ledale elibhala incwadi isetshenziswa ukwenzela ukuthi baxotshwe kwasezakala ukuthi bazabuya ngapho. Kodwa nje umthetho nje wona sele wona uthi wona nxa ungakha endaweni engayisiyo kungenani ukuthi uhlezi iminyaka emingaki kumbe amalanga amangaki, kufanele umxotshwe. So kudinga nje ukuthi umthetho wakhona uyenziwe nje abantu belojwelo.
Sibone abakade belwisana lohulumende benqobile kudaba lwabo eMasvingo ukuthi abasoze babe besaxotshwa. Libona sengathi lokhu kungaphathisa na abanye abalendaba zabo ezisemadala omthethwandaba sikhangela beGwanda lakwezinye indawo?
Umthethwandaba wona vele ule kulalokhu esithi ngekuthiwa i-precedence, kodwa kuyafanele ubonakale ukuthi ngoba iy'ndaba zakhona ziyachiyana, abanye bakha ezindaweni ezingavuliwe emapulazini, abanye bakhe emasimini emadlelene, kutho ukuthi i-court nje izabe icubungula ikhangela ikhesi inye ngayinye. Abaphongukuthiwa nje ukuthi njengoba labana benqobile abanye bonke labo bazanqoba. Nxa wena vele uzazi ukuthi wakha endaweni engavunyelwayo, kuwe ukuthi ukhulumeke lamaqhinga bathi lemthethandaba kumbe lemagqwetha ukwenzela ukuthi abaxotshayo basebenzise incwadi zekhot. Kodwa i-precedence ekhona njengoba sisho kutsho ukuthi wonke umuntu owakha nje mahlayana uzanqoba.
Abanye bathi kufanele babe behlawulwa imali abasebenza ukwakha lapha, lina lokho libona njani?
Hayi, phela into yokuthi phela uhulumende lo esilayo lo nguhulumende la yatsho labayeni bayazi imithetho, bayenza imithetho njengoba sithi nje ukuthi nxa loba wakhe endaweni engavunyelwayo uhulumende ukuthi awukhuphe kumbe akudingeleni indawo kuye ngoba nguwe uyabeudala icala. Kodwa angikholi ukuthi kungafika isikhathi sokuthi uhulumende ngabanjwa ngamandla ukuthi ahlawule, ngoba ukuthi apho kuthawu kanti abantu ababili bakhe endaweni engayisiyo. Angikholi ukuthi kungafika isikhathi sokuthi izulu iza hambisa uhulumende emathethondaba ukuthi bamhlawule ayingxenye kodwa wakhathiza ngonto ukuthi akwenzakala.
Lo ube ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi yezombusazwe njalo esebenza enhlanganiso yeCommon Markets for Liberal Solutions, exoxa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Kweze Melika uketho lokudinga ozamela ibandla lama Republicans ukukhetho lukamongameli elizweni leli oluza kwenziwa kusasa esigabeni seSouth Carolina oncintisa lowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump unkosikazi Nikki Haley udabuka kulesi sigaba. Kodwa uphenyo olusanda kwenziwa luveza ukuba uHaley ulakho ukunqotshwa nguTrump esigabeni lesi. Kungakhathelekile uHaley uthi uzaqhubeka edinga usekelo lanxa amanye amalunga ebandla lakhe elama-Republicans agoqela umnumzana Tim Scott laye owake wabakhona kukhetho lokudinga umongameli vesithi uHaley akadedele uTrump. Ukuhlaziya loludaba uChris Gande weStudio 7 uxoxele olandela izombusazo umnumzana Rafael Mthombeni.
Mina ngimboni enqoba kulolu khetho ngicinge ngabe ngiyaphambanisa kodwa ngokubona kwami lapho usekelwa kuphela ngama-Republican usekelwa yiphathi yakhe eyodwa naleyo futhi lakho kungaseki ukuthi bonke bamsekela ngoba xa ukhangela khona ukuwambuza kona ngaphambili kukaNikki Haley bakhona abantu abaphikisana laye uBiden ngengezwa ukuthi abazakwenza umhlangano wabo lo wama-Republican Republicans othwa ngama-conservative wodwa lwana abanye bazakwenza kwenye indawo abanye bawenze kwenye indawo kutsho ukuthi bona bodwa badabukene phakathi. Angimboni mina ukuthi uzanqoba umhlaba wonke lo we-United States of America. Angimbona ngathi uBiden angabe nenhlupho zakhe laye ikakhulu khonokho kobudala bakhe kodwa-ke abantu babona ngathi ungcono kulo Trump. Mbona
yena umnumzana Trump siyabona ukubana elokhu elosekelo ubona ngani uza kwenza njani nxa kuyukuthi ngiyonqobile ukuthi engayenza kuhle yini esemisane lomongameli Joe Biden.
Ngiyaphinda futhi ngibuyele khonaphana kuma-Republicans ukuthi khona ama-Republicans angathi kawayazi into ayenzayo okwakhathesi ngoba eqinisweni bebeqale ngokusekela impi le e-Ukraine kodwa ngenxa yokuthi uTrump nguye ongayisekeliyo khathesi bonke sebephunga uhlehlela emuva bonke sebephunga udonsa inyawo bonke sebephongwala into esegcikeni ebonakala benzelani. UTrump wenzela ukuthi yena angangena abe sengathi nguye omise impi ye-Ukraine esekhulumela umngane wakhe lo uPutin ukuthi khona hayi wena yekela lokhu akume kancinyane kodwa eqinisweni ukuthi iyona iRussia yiyo eyahlasela ilizwe elesilo layo ele-Ukraine so-ke yona yiyo ephambanisileyo ukuhlasela ilizwe elingumakhelwane. Angiboni iphumelela lindaba ngoba umuntu ongudrayiva wayo nguye nalo uTrump labo kumele bavumelane lokuthi baphiwe imali sebedonsa inyawo njengabasezwakala
umnumzana Rafael Mthombeni ngolandela ezombusazwe lemelika ubexoxa ecingweni Los Chris Gande eseTexas khonapha kwelemelika. Okwamanje wathi sizo udaba luveza imibono kahulumende wemelika.
EVenezuela uhulumende kamongameli Nicolas Maduro useqinisa imisebenzi yakhe yokwephula ilungelo loluntu ngendlela ezehlukeneyo. Kunje usebophe bonke abaqhuqhuzela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu abalodumo elizweni lelo kanye lokulaya ukuvalwa kwehofisi yabameli bohlangothi olubona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu enhlanganisweni yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations Office of Human Rights. Mhlaka 9 Nhlolanja, uRocio Sanwiwe ubotshwe wavalelwa ngesikhathi yena le ndodakazi yakhe besesilindeni sendizamshina kumele baye eMiami kwele Melika. USan Miguel ukhokhela inhlanganiso ezimeleyo elwela amalungelo oluntu ebizwa ngokuthi Control Cuidadano. Le nhlanganiso igxile emsebenzini wokulimukisa uzulu ngokwephulwa kwelungelo loluntu ikakhulu kwezomvikela ukugoqela abakubutho. I-ofisi yegqwetha elikhulu likahulumende weVenezuela wethesa uSan Miguel umlando wokuhlamukela uhulumende kanye le misebenzi yokulwa icatsha ye-terrorism. Iningi labemuli yakhe babotshiwe bavalelwa bazokhululwa ngemva kwensuku ezimbalwa kodwa abalayo ukuthi bana bengalokuthi baphume elizweni. Umcebisi omkhulu kaHulumende weMelika, the National Security Communications Advisor John Kirby, uthi ilizwe lakhe likhathazekile kakhulu ngokubotshwa kukaSam Magwa, eqhubeka ethi uyananzelela ukuthi lokhu kwenzakala ngesikhathi uMongameli Maduro ekhangelele ukulandela iziqondiso zesivumelwano sokulondolozwa kwelungelo loluntu ese-Barbados Agreement asilobayo yena ngokwakhe labamabandla aphikisayo nyakenye ngolwezi. UMaduro uthembise ukusebenzela ukuba lesimo esihle sokulungiselela ukhetho oluzaqhutshwa elizweni lelo lonyaka ngokuvumela ukuncintisa lokukhankasa bekhululekile abakhokheli bamabandla aphikisayo. Uhlangothi lwezamalungelo oluntu enhlanganisweni yomanyano wamazwe omhlaba ole-United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights lalo luveze ukukhathazeka okukhulu ngokuvalelwa kwakhe lokukhuthaza ukubana akhulule ngokuphangisa. Kodwa kulokuthi uhulumende kaMaduro alalele linkuthazo uthethe elinye inyathelo lokulaya ihofisi yabameli be-United Nations Office of Human Rights ukubana luvale lihofisi elizweni lakhe phakathi kwensuku ezintathu ezilandelayo. Ekupheleni kwanyakenye uMongameli Maduro aze alobe isivumelwano ise-Barbados Agreement kwaba lethemba lokuthi abantu baseVenezuela bazoba lakho ukuthola umbuso wentando kazulu. Kodwa kulokumisa imisebenzi yakhe yokwephula ilungelo loluntu, uhulumende kaMaduro ubonakale eqinisa ukuhlukunyezwa kwabantu, ukubotshwa kwentatheli zindaba nabenhlanganiso ezisebenza luZulu kanye labake baba yinkokheli yebutho kulelo lizwe. Kunje umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo kwele Venezuela, Maria Corina Machado, useyalisiwe ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. Umcebisi omkhulu wezomvikela eMelika uKephi uthi lokhu bebheke ngelihlo lokhozi umumo wezinto kwele Venezuela, ethi bona njengelizwe bamaluZulu waseVenezuela kusifiso sakhe sokuthola lokuvuselela umbuso wentando kaZulu.
Belilalele kudaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Sokuyisigaba sokuzwa imibono yenu lina balaleli beStudio 7.
Studio 7. Bobaba lo bathumela inkomo babana lochuma mabe khulume ngathi banqoni abayazi ikhupheke yaseZimbabwe othi njani, ngathi bayakhumula baqoloshe phambi kwengane zabo lamakhoqazi abo ebeziqede lapho bazobhuda kustudio 7 bakhulumela umphakathi wezani ukuthi wababona basutha amabhondi akho akamnankaka, bakhulume ngathi baphakathi kwebruge likamnankaka, babheda laba bantu asibafuni ukubamamela njani.
Studio 7, njani basakazi abahle, abasakazi abalesihlonzi, abasitshela indawo njengoba zinjalo. Hayi, thina mpela besicela ukuthi eZimbabwe mpela leli dola labo leli kuthiwa yi-GTR abantu bandila abakhipha udodi lowo, abakhipha udodi lowo azama ukusezela imali right, akuphume lokho asomali yokuvelavela akufuni ngivela sikumali abazameli ni plan.
Studio 7, njani ikhuma lobabheke chuma abantu ezimbabwe bangabotsotswa mnangagwa labenulaba ngabotsotswa mnangagwa uma is not defaulted by mnangagwa. Mnangagwa angathi edilizele abantu izindlu abantu babuye bazongisibize labo labelungu yabaphumela basifike kuthi ezimbabwe afike bahlamukele. It's gonna change any time, it's just putting them so that they can come, then you get a lot of money from them, then you start chasing her with the make. They must wake up these white people whom they are saying umnangagwa useright efesi time kuma uyakwazi akwenzela wenzetha angasula ngamanye amazwe angaphambi kudilizela abantu izindlu ibabhadalisa into ezingenamsebenzi azawabhadalisela emgodi usathane lo. Abafundi abantu angakwazi kunjani, these white people they don't know how mgabe is.
Sanibonani ninjani kwa-Studio 7 okhulumayo ngomanye athwala phana kumansimu sengithi linjani lo bantu basezelezele enyokeni linjani? Ngibulisa logogwama umansingo walaphana enyokeni, ngithi li-right lonke lapho.
Studio 7 linjani? Hayi, nasiyaphila ikhuluma lo mthisi ya siyabezwa abantu laba abezanu laba bathi umnangagwa kaye ngene 3010 hayi umnangagwa thina abanye sikhathela bona abanye anti bamesaba ngokwesaba ukudilizela imithi thina silani lakho vele ukuthi besihlala egangeni safa kudala so ekamnangagwa le hayi kangani bayama ngayo ilizwe lifile sihlezi egangeni kodwa lokho ebebhizi ababona ukuthi ilizwe liyafa liyaphambili hayi ngingelawo amaningi la ngithi ke like liba li-audio yami le siyafaka ama-audio ethu kodwa nginganalisaabali angikwazi ukuhamba njani yabo
likhuluma lo Tabani Sithole siyeza lapha udaba lwamaplazi abantu baxoshwa baxoshwa kwabuhlungu emaplazini sibe sicela uhulumende esezimbabwe ngoba ixosha abantu ebanikeze indawo yokuhlala njalo uma ebanikeze abayakhele ama-two room babe nestati ngoba yiwo azaphinda bamvotele futhi engaze wakhohlwa ukuthi uzawube sedinga amavoti next election siyacela sili naye uhulumende yena nguye owasifakayo kulezo ndawo manje sesihlukumeze ingathi thina sasifaka siyabonga
Studio 7 salibonani livukanjani labalaleli abalandeli bakachamisa babonisa ovala ukuthi bona vele bangahambela uchawa enyangeni bayomthakatha sebe ekutha ngathi ngabathakathi abalandeli bakachamisa okwamanje uchamisa uyedwa akaladenda ibithi Welshman Ncube Jobskala kanti laba kade bekhala ngokuthi Jobskala bangaphi ngithi liyakubona ke ukuthi uJob Skala uthe ma eziphumele ejele wahlukana lo Chamisa ngoba uyabona ukuthi uChamisa kalani
labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo lani lilakho ukusithumela imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318
Bitchy waza Friday my darling waza Friday
Buhlelo waza Friday liviki silomculi werumba unjengelizwe ngwenya ozibiza njalo ngegama lokuthi DJ 20 emculweni ehamba leqembu lakhe le Orchestra Bambazi Sounds linsizwa idabuke eplumtree esigabeni seBambazi kodwa icula ekwele South Africa lapha uDJ 20 uphethe idlalade lakhe elitsha elilesihloko esithi sekuvela okunye lona elile ngoma ehlanyisa abanengi ethi imithwalo nangu exoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7
ngingenele kuzulu wonke nangokuhlala ngisuka eplanti endane bathi usebambazi ngike ngasebenza namaqembu amaningi kakhulu from kumlambosi ndukusijunia naba nasebenzela amagwaza namanye amaqembu nje
ukuchaza ngomfana ongumfana wezulu ekhaya
mfana umfana maezele ekhaya kumukuyatshela izalukazi before kuzafika bonke noma abantu abaningi noma namakhehla ezibona umntwana. Kuqala kufike izalukazi ziphethise nokwethu izipho ezabe zivela ebantwini zibonga umntwana ongumfana ozele phakathina kwekhaya.
Abangathanda ukuthenga umculo wenu kumbe ukuxhumana lani balithola njani?
Ababe befuna izingoma noma ama-USB CD bayangithinta kule number 083-525-3344. Ngiphinde futhi 083-525-3344.
Abalandeli ubatshiyela waphamasa?
Kubalandeli ngithi awaqhubeke ngenjabulo ngokusapota longokuthenga ama-CD konke ama-USB ukwenzela ukuthi nathi sikwazi ukukhuphuka emculweni wethu. Siqhubeke ngenjabulo njalo ngibathembise ukuthi bazohlala kuphela bejabula, bazobalethela futhi ezinye izingoma ezimnandi.
Njengelizwe Ngwenya owaziwa ngegama lokuthi DJ 20 ehambale orchestra Bambazi Sounds exoxa lo Ntungabili Nkomo owe Studio 7. Lingakhohlwa uhlelo lelandelayo Live Talk sikhangela udubo lwesimo sendlala embe ebhekane leZimbabwe ngenxa yokungani kuhle kwezulu. Singakehlukani izihlobo othi sikhangela ezinye zendaba ebezikhokhela. IZimbabwe namhlanje ithole isipho sengqoloyi elesisindo samathani azinkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu, 25,000 metric tons lomvundiso we-fertilizer. Idala likamantshi amasingo limise ukududulwa kwabantu abangamachumi ayisithupha lasithupha. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.